Izvi zviri mugwaro raburiswa nechipatara chehurumende cheparirenyatwa zvichitevera ongororo yakaitwa nechipatara ichi. Gwaro iri rinoti kunyange hazvo chipatara ichi chakavandudza nzvimbo yekurapira varwere vanobatwa necoronavirus, chipatara ichi chiri kukundikana kubatsira varwere vakawanda nekuda kwekushomeka kwevashandi vezveutano. Mushure mekuburisa gwaro rinobata mafambiro eurongwa hwekurapa chirwere ichi nematambudziko avakasangana nawo kubva musi wa1 kusvika 24 Chikunguru, mutauriri wechipatara ichi Valinos Dire vati dambudziko guru kushayikwa kwevashandi vezveutano. Vadhire vati nekuda kwedambudziko iri pari renyatwa haisi kukwanisa kutora varwere 425 panguva imwe chete kana vashandi vezveutano vasina kukwana. Vadhire vati chipatara ichi pari zvino chiri kutora varwere 30 panguva imwe chete.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro nderekuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadhi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Vadhire vati ongororo yakaitwa nechipatara ichi inoratidza kuti vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara chirwere cheCOVID-19 chadzika midzi, izvo zvinokanganisa itsvo pamwe nekukwidza chirwere cheshuga.
Muongororo yakaitwa nana chiremba vedu zvakaonekwa kuti pavarwere veCOVID-19 vazhinji vanononoka kuuya kuzorapwa, uye vamwe vavo vanenge vazoita chirwere cheitsvo neshuga inenge yakakwira.
Chipatara ichi chiri kuchema chemawo nekushomeka kwemishonga yekubatsira varwere pamwe nekushayikwa kwezvekushandisa mukudzivirira kutapurirwa kwechirwere kuvashandi vezveutano. Sangano rinomiririra vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, ZIMA, rinoti kuva nevashandi vakakwana muzvipatara zvehurumende kunobatsira kuti nyika ikunde kurwisa chirwere cheCOVID-19 ichi. Mutevedzeri wemutungamiriri weZIMA, Dr. Kudzai Masinire, vakurudzira bazi rezveutano kuti rikurumidze kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano, vachiti zvino zvingasimbisa kurwisa chirwere ichi.
Migove masalaries, ma conditions of service asikuita zvakanaka, but takanangana necovid-19 vashandi vanofanira kunge vari varwi vehondo vakapfeka zvakakwana. Zvinopfekwa namasoja ehondo havangangoendi kuhondo vasina kupfeka zvakakwana. Saka zvinhu zvatinoona sokuti zviri pertinent hazvii zvinhu zvenhando kana zvinhu zvatinganingipisa sezvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvakakosha kuti vashandi vange vakapfeka zvakakwana, atoti mapersonal protective equipments, mapPEs edu, infection control edu inge yakakwana muzvipatara. Saka zvese izvi ndo zvinoita kuti mushandi ange achishanda zvakakwana, uye ndo zvinoita kuti response yedu senyika yeCOVID-19 inge yakasimba, nokuti masoja edu anenge akaguta uye anenge akapfeka zvakakwana.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanotiwo kunonoka kuenda kuzvipatara kwevarwere kunogona kuri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vachiti zvipatara zvizhinji zvehurumende hazvina vashandi sezvo vari kuramwa mabasa. VaMadzorera vatiwo avo vanofanirwa kuzoongorora vanofungidzirwa kuti vane utachiona hwecoronavirus vari kutora mazuva akawanda vasati vaenda kwavanenge vadeedzwa, vakati zvinoita kuti chirwere chikombe.
Tinoti marapid response teams aya anofanira kuenda achinoongorora vanhu anotora mazuva akawanda kana mavadana kuti vauye vazoongorora munhu kuti ane chirwere chekorona here kana kuti haana. Izvozvo zviri kukonzerwa nokuti ivo vacho havana zvokupfeka zvakakwana zvokuti vaite basa ravo. Hurumende ngaimeke sure kuti marapid response teams edu, ivo masutu atakawana akapfekwa kuHeroes Acre musi waichengetedzwa gamba redu iri vaparents shiri, masutu iwo aya ndo anofanira kunge achipfekwa nemahealthcare workers.
Hurumende inotiwo zvekushandisa pakuongorora kuti munhu ane utachiona hwecoronavirus kana kwete zvishoma munyika. Vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya dzemihoro isingakwani pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende kuti pane zviri kuitwa here kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano. Patafonera munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vati tinyore mvunzo yedu asi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi masangano eSenior Hospital Doctors Association neZimbabwe Nurses Association audza Studio 7 kuti kubva pakagadzwa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano, hapana musangano wati waitwa nemasangano anomirira vashandi vezveutano senzira yekuratidzira kuti hurumende ine chido chekugadzirisa zviri kunetsa bazi iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munemwe onyaya zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyaya dzezveutano munyika sezvo kanzuro yeHarare yavharama mumakirinika ayo nekuda kwokushayikwa kwevashandi. Makirinika ekanzuro ndiwo anonyanyoshandiswa nevagari kunyanya mumisha inogara vazhinji. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekubatwa kwevamwe vashandi vavo nedenda reCOVID-19 kwasiya makirinika asina vashandi vakakwana, izvo zvaakuita kuti vavhare mamumakirinika aya vachisiya kirinika imwe chete mudunhu rega rega.
Vashandi vedu vazhinji manesi haasi kukwanisa kuuya kubasa muCovid ino, vamwe vavo vakabatwa nechirwere, vamwewo vari kurakidzira. Saka hatisi kukwanisa kuti tivhure zvipatara zvese zvinenge zvirimo muguta reHarare. Takaongorora tikaona kuti zviri nani kuti titi nzvimbo dzese dzinge dzine chipatara. Saka takati toshandisa vashoma varipo tovaunganidza, zviri shoma zviripo izvozvo tozviunganidza kuitira kuti tikwanise kuramba tichipa rubatsiro kumaresidensi. Tikanga tangoti tovhura zvese tichapedzisa tisakwanise kana kuita zvimwe zvinhu zvakaita sematerniti, zvakaita sevanopiwa maARVs avo, zvakaita sevanopiwa mapiritsi avo eTB. Tinoda kuti district yega yega muHarare inge ine chipatara chakavhurika.
Vanhu vakawanda vaziva nezvekuvharwa kwemakirinika aya pavanga vaenda kumakirinika ekanzuru nhasi vachida kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.